akadzi vanoti chatadzi kuti ndimbo uya kulo endi ot asinandi sinyi town saka ndakazotaura nemagota angu nemika Zimbabwe kutaiveana tichienda nhasi na 3 saka tazienda negota rangu rinoitwa Chrisiki
vange vachida kukubvunzurudzai nezvei
tichisvika ikoko tatanga kubvunzwa nyaya yakaitika kare before my elections a 2018 pandakamborohwa nadeputy minister of finance nguva idzodzo vainzi vaperenzi mikupe neizvezvi vaperenzi mikupe vari chikurubhi vakasungwa nenyaya yavakapomerwa yekuti vaiti magla afio munyika kuti vaavhoide kubhadhara majuti panyaya iyoyo ndiyo yamupiridzwa nhasi yakuda kuti ichitangwa patsa vazotaura negota rangu vakabiritirana matamba akanyorwa nemagota angu nguva yacho iyoyo nemagota aterenzi mukupe vanhu kuti kana takauyirirana nyaya iyoyo ikapera mapurisa akapiwa tamba idzodzo ende vakabvuma kuti haazosuwa nyaya yapera nhasi tachamitsidza kuti kwatasvika ikoko ndiyo nyaya yanga yakutaura
vazoti vari kuda kuita sei pamavaratidza mapepa aya vachaenderera mberi vachiverefeta kana kuti yabva yahanzi yapera
havabva vangotiti chiendai saka handizive kuti zvenii ndokupera kwayo here kana kuti kune dzimwe dzichazotangwa kana kufutsvagwa hatizinyatsoziva asi pane zvimwe tanzi zvenii tapedzera
asi Blessed pane vamwe vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanenge vari kuti zvinenge zvine chekuita nenhau dzamanga muchiburitsa muchitaura nevamwe varwi vehondo yerusununguko chingava chokwadi here
hatichizozivi hangu kuti zvimwe zvavo zvavari kuita zvine chakanangana nacho here asi ndakafonerwa nevanhu vakati vandei varimo musisimu vachingondiudza kuti ndofanira kufamba ndakasinzira uye zvangondishamisawo kuti nyaya yashuwa yakaitika muna 2018 yakutanga kutaurwa izvezvi nenyaya yekuti chano yedu yandinoshandira inonzi HTV ndiyo irinyanya kushandiswa nevarwi vehondo ava vakarwa hondo yesununguko kare kuti vataure zvazvii pamwoyo pavo asi chinondishamisa chaicho ndechekuti ivo vamunangagwa vapurezidendi pari zvino pavakambodhiriva munyika navarobert gabriel mugabe pavaitaura vachibudisa zvanga zviri nenhunha dzavo vaitoshandisa iyoyo chano futi ndiyo yega yavaitoshandisa vari kunze kwenyika vachitumira mapresitatement avo kwatiri tichingomashandisa mashandisiro atiringoitawo zviri avaitozvi